Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina gumiguru 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvimu hurumende sokorepenese yavari kuita vachidzingirira vanhu vanotengesa parodhi yakutamisa nguva nokuti munhu anokwanisa kushanda parodhi asagotengesa mari achingori kumba kwake.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusungwa kwevanotengesa mari mumigwagwa kupedza nguva.
Takauya kuno tiri mamembers of parliament, ndingada kuti mukuru wedu kuno ndi Chief Charumbira tichivateedzera tiri vashanu.
Chikwata chenhengo dzedare reparamende chesenati chevanhu vashanu chiri muKigali, guta guru reRwanda, kumusangano wePan African Parliament.
Tanga tichifunga semadzimai kuti isusu tichanowanikwa tichiisa nyaya iyi kudare reparamend even October apfuura, but toda kuti tipfuurire mberi.
Muchirongwa chedu chekucherechedza mwedzi wegomarara rezamu tichakupai hurukurona muzvare Joana Mamombe. Vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, amai Hillary Clinton nemuzinda wenhau weCNN votumirwa mabhambu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa asunga vanhu vanotengesa mari mumigwagwa vanodarika zana nemakumi manomwe kubva svondo rakapera. Vanyati vachitaura nebepa nhau reHerald vanoti vanhu vari kutengesa mari mumigwagwa ava vari kukonzera kusagadzikana kwenyika uye kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Vanoti vari kutevedzera mutemo wechimbi-chimbi wakadzikwa weStatutory Instrument 122A wegore rakapera unova chikamu cheExchange Control Amendment Regulations 2017 unorambidza kutengeswa kwemari yekunze. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kupedza nguva. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, Dr. Pedzisairo Hanya.
Vaya vari murodha aya maagents, saka kusunga maagents hakuna zvakunobatsira. Vanofanira kuenda pasofi in the system kuti malikages acho musystem. Vanhu vari kumanipulata currency for their own peoples ndiani, because kesi iripo ya i-currency manipulation to benefit my big businesses nevanhu vanoita access mari, because vanhu vanoaccessa mari ndo vanozondopa maagents vachitengesa ivo vachipuwa mari yavo, saka ndopa vanofanira kuvhara koko. Zvimwe zviri muhurumende, so corruption yese yavari kuita vachidzingirira vanhu vanotengesa parodhi kutamisa nguva nokuti munhu anokwanisa kushanda parodhi asagotengesa mari achingori kumba kwake. Don't have to go kurod, unokwanisa kutengesa mari uri mumba, uri muofisi, uri muhotera, uri pai. Asi chinofanira kuitwa kugadzirisa malikages ari musystem kureserve bank, magovernment institutions, corporates nevanhu ari muhurumende vanoita zvematongerwo enyika, vakuru vakuru ndo vanokonzeresa zvese izvi.
Asi vanhu ava vanozivikanwa here, uye chii chinoita kuti kana vachizivikanwa vasasungwa?
Haiwa, animalfarmka o animals are equal, but some animals are more equal than others. So ivava vando vanenge vasi vari vanhu vakuru, vanotori vanhu vakuru vari mupolitical bureau, vari mucentral committee, vari mupresidium chaimo kumusangano, saka vakwanisa kuzvisunga. Vanhu vane makaru ende havasati vasvika pachokwadi chacho kuti vanoda kuunza new dispensation. Kana vaitoti vava new dispensation inofanira kutouya, zvinofanira kutobva kutanga kuna president chaiko kuti dzingava hama dzake, vangava vana vake, angava mashamwari ake mupolitics, kuti vatotira pasi vachere chikomba. Ndokune vanhu vane mari dziri kuitwa zvisezvi, and hazviiti kuti vasungwe kuti patoita politica uye zvinobva muna muofisi mavamunangagwa chemo.
Asi kamazuva apera aya takaona vereserve bank vachibhombisa vamwe basa mushure mekunge vaLumumba vati vari kuita zveuori, munoona sei nyaya iyi?
Wakabata futi nezidzingo, wakabata maagents, vaya vari maagents, kune mapoliticians, magodfathers, nemagodmothers evanhu vaya. Vanhu vaya vakwanisa kuita basa riya vasina rekuzidzingo madirectors aya akasuspend. Vasina munhu anenge achivabvumira musystem. Chaiko chaiko vaifanira kuti cleaner rezidzingo yese kubva kuna gavana. Ngozi zvinhu zvaitwa pa in the eyes under the leadership ya gavana. Erika zvinhu zvakadero zvichiitika sei. Saka unenge uchizviduri gavana webank sei. Kana chireka zvinhu zvakadero zvichiitika mubazi raunotungamira. Zvoenda futi kunana minister of finance. Zvoenda kugavana. Vanofanira kuclear the whole system. It's just a corrupt system.
Mubvunzo wekupedzisira varuhanya, asi chii chingaitwe kuti nyaya dzekunetsa kana kushomeka kwemari idzi dzinge dzichipera?
Chinofanira kuitwa chikuru kugadzira macro economic fundamentals. Ende chinenge chipiwa ipapo ndechekuti munyika kana vane minda vanofanira kuchandisa minda yekuita production. Maindustry munofanira kuitwa production. Kana vanhu vakaita production mungava mabhizinesi sevane vekuminda kana vanopfuwa mombe vachitengesa nyama yavo kunana European Union zvatamboita zviya zveEuropean Union quota yatati nayo yebeef. Vanhu vachitengesa kana beans zvataita tichitengesa kunana Tesco nema vana Sainsbury vana Britain ma big companies and food industry. Tichiindisa koko kana zvadaro zvoreva tisi tinoita kuwana forex. Kana tawana forex, forex bank redu reserve bank nema banks aya anenge akuwana forex yekuti hapazeti demand yatinenge tinayo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chikwata chenhengo dzedare reparamende neseneti chevanhu vashanu chiri muKigali, guta guru reRwanda, kumusangano wemasvondo maviri uyo wakatanga nemusi wemuvhuro svondo rino. Vari kutungamira chikwata ichi, Ishe Fortune Charumbira, vanonzi vasarudzwawo kuti vatore chigaro chekuve mutevedzeri wemutungamiri wePan-African Parliament. Mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi uye vari mumiriri weGutu South mudare reparamende, vapupuraito garepi, vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa zvikuru nekusarudzwa kwaIshe Charumbira pachigaro ichi, vachiti izvi zvinobatsira chimiro chenyika. Vamwe vari muchikwata ichi mumiriri weHatfield, Dr. Tapiwa Mashakada, amai Barbara Rhodzi, vanomiririra Chirumanzu, pamwe naamai Stars Mate, vanomiririra Nkai South. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navatogarepi pamusoro penyaya iyi.
Asi isu takauya kuno tiri mamembers of parliament. Ndingada kuti mukuru wedu kuno ndiChief Charumbira, ndichivatevedzera tiri vashanu. Tichiuya Barbara Rhodzi, tina Stars Mate, tina Tapiwa Mashakada. Tiri kushanda zvakanaka paushanu hwedu ipapo, tichivavarira kuti tiisewo zvitarisiro dzedu zvenyika yedu uye nokubatanidza nyika yedu yeAfrica yose. Tisemutemo inoita kuti vana veAfrica vabudirire. Zvandadzidza kuno zvakawanda zvinoitavo kuti kana ndodzokera kumusha, sezvo ndiri wabati wezvigaro Parliament, ndinotsvaka kuti dei izvozvo zvasimbisa Parliament yedu mukuita kwayo kwose, mukutevedzera marules ayo, maprocedures ayo, nokusimbisa makomitees atinoshandisa Parliament tichiongorora nokuita kuti zvinhu zvedu zvehurumende zvifambe zvakanaka. Ndadzidza zvikuru uye ndinovimba kuti ndichibva kuno ndatingwarei, ndatisimbiswei mukuziva kwangu kuti iyo Parliament inoshanda sei. Ukama hune Pan-African Parliament nehurumende dzedu including hurumende yedu yeZimbabwe hwakambomira sei? Chii chatinofanira kuita isu seZimbabwe kuti contribute kusimba kwePan-African Parliament? Saka mukuona kwangu kunoita kuti ndivimbe kuti Pan-African Parliament chinhu chakatikoshera senzvimbo yeAfrica uye chakakosherazve maparliamendi edu kuti asimbe.
Musangano uyu uri kwekuve mazuva mangani, Honorable Togarepi?
Vhiki mbiri tiri kuno tichikurukura zvizhinji zvinoenderana nezvisungo zvevatungamiriri vedu vedzinyika dzedu nemarijen dzedu ari kuno anoti yedu Sadat, vana ECOWAS, vana vose tiri kuno takaungana the whole of Africa. Uye kunosarudzwa kwevanhu vanenge vachienda kune zvimwewo zvigaro zvavanenge vachitotungamirira. But chikuru ndechekuti kuno inzvimbo yokumirira zvito zvevana veAfrica, tichimirirawo zvito zvatinotarisira isu senyika yeZimbabwe kuti dei zvaitwa muutongi hweAfrica. Nyika yeAfrica yedu izodyidzana nedzimwe macontinent ingewo iri powerful, vanhu veAfrica vose vakabatana.
Hurukuro iyi yanga ichiitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navapupuraito Gare P vari kuKigali kuRwanda. Kusapa bazi redzidzo mari yakakwana ndizvo zviri kupa kuti vanyori nevadhindi vemabhuku varasikirwe nemari, sezvo vadzidzi nevarairidzi vari kufotokopa mabhuku kuitira kuti zvidzidzo zvienderere mberi. Izvi zvakabuda kumusangano weZimbabwe International Book Fair uri kuitirwa muHarare. Ata achigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura ZIBF sachigaro webhodhi remusika wemabhuku vaJasper Mainzanise vanoti vanodhinda nekuburitsa mabhuku vari kusangana nezvipingamupini zvakawanda zvinosanganisira kushaya mari yekuAmerica yekutenga zvinhu zvakaita semapepa neink izvo zvinotengwa kunze kwenyika.
Vane mhingamupinyi dzavari kusangana nadzo kugadzira mabhuku avo. Zvinova izvo nguva dzakawanda zvinoda kuti vanhu vange vane yatinotisusu foreign currency, mari inodiwa kuti itenge zvinhu zvokugadzira mabhuku zvinobva kunze kwenyika, zvakaita semahingi, zvakaita sepepa dzimwini dzenguva. Izvi zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vanogadzira, vanodhinda mabhuku. Saka nguva nenguva vanenge vachida mari dzekunze kwenyika kuti vakwanise kunza zviro izvi zvinoshandiswa. Idzi mari idzi ndo dziri kunyanyonetsa nekubudirira kwemagariro edu nguva inei muZimbabwe. Munoziva mese kuti zvinhu hazvina kunyatsotiitwa.
Vamaenzanise vanoti rimwe dambudziko riri kunetsa nderekuti vanhu vakawanda havachakwanisa kutenga mabhuku sezvo zvekudya zvave kudhura.
Chimwe chinhu chatiri kuona chiri kunetsa ngechekuti pasina nyaya yeforex inodiwa iyi, vanhu vakawanda havachakwanisi kutenga mabhuku aya kuti vaverenge. Nenyaya yekuti munhu wese aungofunga kuti daenda kwarisa kutenga chekuriritira mhuri yangu ndiwane cheuriri. Kuzotengawo bhuku apa unofanira kungoneka mari ikasarira pasaidi.
Vachitaurawo pamusangano wekuvhura musika wemabhuku, munyora nemukurumbira vaIgnatius Mabasa vanoti vakuru vemuhurumende vari kutadzisa vamwe vanyori kuburitsa zvinyorwa zvavo, vachiti vanenge vachiti vari kushora hurumende nekuratidza mifungo yakasiyana.
Kune vanhu vane maonero nemafungiro anongofunga kuti nyaya yakada kunobatana nezvandabva mukuti varo, vane maonero nemafungiro ekuti kana zvinhu zvikangove nekashando kwakadiki chete hazvisisiri zvedu, hazvisisiri zvinhu zvinotibatsira sevanhu. Saka tingati vanhu ivavo varipo pakurambidza shanduko, asi mukurambidza shanduko uchiramba wakabata kana kubatisisa zvinhu zvakare izvozvo uchasara uinazvo uri wega.
Muzvari Roslyn Torai kupfekerwa, vanova mudzidzisi mukuru pachikoro chinodzidzisa vadzidzi chenyadhire, vanoti vabereki havafanirwe kurega vana vachidzidziswa nezvivhitivhiti pamwe nemimwe michina yechizvino zvino. Muzvari Mupfekerwa vanoti vabereki vanofanirwa kuve nechekuita mukudzidziswa kwevana kuti vasaite mombe dzemasanga sezvavari kuita.
Ngavawanirwe nguva yekunzi nguva yevana, nekuti mazuva ano takuona vanhu vakumhanyisana nekunotsvaga chouviri vachisiya vana vari vega. Hanzi mwana ari kuona televhizheni, ipapo ndo patikurasika vana vedu vakurerwa neterevhizheni nedzimwe nguva zvinobuda paterevhizheni hazvienderani nezera revanhu.
Munyarikani mukuru pamusangano wanhasi muzvinafundo Peter Wasamba vanobva kunyika yeKenya vanoti hurumende dzemuAfrica hadzifanirwe kudzvanyirira vadzidzi nevadzidzisi vezvikoro zvepamusoro kuti pave nebudiriro munyika. ZIBF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti mabhuku ndiwo anoumba ramangwana kana kuti the book creating the future. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Bazi rezvemitemo muAmerica razivisa kuti nezuro rakabata zvinoputika zvekuzvigadzirira zvavanoti imhando yemabhombu zvanga zvatumirwa kune vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kumba kwavo kuWashington. Vaimbove gurukota rehurumende yeAmerica amai Hillary Clinton kuNew York uye kumahofisi emuzinda wenhau weCNN kuManhattan. Pasuru yanga ine bhombu rekuCNN yanga yakanyorerwa kune vaimbove mukuru wesangano reCIA vaJohn Brennan. VaBrennan vanozivikanwa zvakanyanya nekushoropodza mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump semuongorori wezvematongerwo enyika. Mune mamwe mashoko ari kuuya anoti rimwe bhombu rawanikwa usiku huno ranga ratumirwa kune mumwe mumiririri wemaDemocrats kuLos Angeles amai Maxine Waters kwakare kuLA. Asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vashora chiitiko ichi vakati vachaona kuti nyaya iyi yaferefetwa nomazvo kuitira kuti vari kupara mhaka iyi vagone kutongwa nemutemo wenyika. Vachitaura neCNN mukuru wesangano reFBI vaChristopher Wray vati sangano ravo richaita zvose zvarinogona kuti vapari vemhosva iyi vabatwe. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vatatu ava vakarerekera kubato rinopikisa remaDemocrats, saka fungidziro huru ndeyekuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Kubvawo kare mhando dzakasiyana-siyana dzemabhombu dzaishandiswa kuuraya nekukuvadza vazhinji mune zvematongerwo enyika. Musi wa23 chikumi gore rino pakaputika raifungidzirwa kuti mhando yebhombu kunhandare yeWhite City Stadium kuBulawayo pakakuvara nekufa vanhu pamusangano weZANU-PF wekutsvaka rutsigiro musarudzo dzapfuura. Musi wa18 kurume mugore ra1975 vaive mumwe wevatungamiri veZANU muhondo yeChimurenga vaHerbert Chitepo vanonzi vakaputikirwa nebhombu mumotokari vakafa pamba pavo kuLusaka kuZambia.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nefenyuro yevanu ichange ichikupai dziziso yechirwere chegomarara rezamu. Teerera yi Studio 7 kushika pakupera kweviki apo tichange tiri kukupai dziziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu. Tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare.
Mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe veMDC vanoti vachange vachirwisa kuti pave nenzira dzekuti kurapwa kwegomarara rezamu kuderedzwe apo vachange vari muparamende gore rino. Muzvare Mamombe avo vane makome gumi nemashanu ekuberekwa ndivo mudare wechidiki mudzimai muparamende asi vanoti gomarara rinobata munhu wese zvisinei nekuti unobva mumba maani kana kuti uri mupfumi here kana kuti uri murombo. Vanoti izvo zvinokoshesa kuongororwa kwedenda iri risati rakomba. Muchirongwa chedu chekucherechedza mwedzi wegomarara rezamu, Marvelous Muhlanganya uye aita hurukuro naMuzvare Mamombe pamusoro pezvirongwa zvavari kuita mukuedza kudzidzisa veruzhinji pamusoro pechirwere chegomarara rezamu.
Inguva yakakosha yekuti tiwanikwe tichigara pasi tichireflecta manyaya yemapolicies edu muZimbabwe anobata nyaya yekenza. So tanga tichifungawo semadzimai kuti isusu tichanowanikwa tichiisa nyaya iyi kudare reparliament even October apfuura, but toda kuti tipfuurire mberi yekuti tinopusha mapolicies anokwanisa kuwanikwa kuti upenyu hwebreast cancer munhu kana achinge aibatwa hureruke munyika yedu yeZimbabwe, because mukatarisa even kuirapwa kana kunoiscreenwa zviri kudhura zvakanyanyisa mukati muno meZimbabwe. Apa isu semadzimai tisine burden yekunge tichibereka vana, yekunge uyezve tichinge tine burden yekuchengeta mhuri dzedu. Chirongwa ichi chakatikoshera bot tiri kubata vakadzi.
Imi semudzimai uyezve muri mudare manga muri kutaura kuti makatoitawo zvidzidzo izvezvi zviye zvirwere zvakadai segomarara, mukatitsananguriro kuti zvii zvamakadzidza uyezve zvii zvamungakurudzirawo vanhu panguva iyo chirwere chegomarara mararareza muchiri kurangarirwa.
Inini pazvidzidzo zvangu zvekuchikoro zvandakaita ndine bachelor degree rebiotechnology, asi ndakazoenda kunowedzera zvidzidzo zvangu kunze kwenyika kuUnited Kingdom kwandakaita masters yemolecular biology. Apo pandaitarisa chirwere ichochi checancer taibata zvirwere zvese zvecancer tisingatarise kuti ibreast cancer here kana kuti icancer ipi zvayo. So kunzwisa kwandinoita chirwere ichi chirwere chinosiririsa chaizvo, hachisi chirwere chekuti ungadzivirira pakurarama kwako, because pane atinoti manatural processes muchirungu anenge achiitika mumuviri memunhu zvinokwanisa kunodamaja yatinoti DNA inozokonzeresa kuti macells emunhu mumuviri arambe achiwedzera achiwedzera kusvika anodevelopa yatingati tumor mumuviri inozokonzeresa kuti munhu ange ane cancer.
Avo vanga vari mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa chakatanga chikoro chekudzidzisa vechidiki nhabvu. Kevin Muwodzi anoti akatanga chikoro ichi achishandisa mari yake yaanotambira pamwedzi. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Muwodzi uyo akatanga Harvest Soccer Academy muCape Town mugorera 2016 ane makore makumi maviri nemana ekuzvarwa. Anoshanda muhotera achipa vanhu chikafu. Mari yaanotambira pamwe nembasera yaanopiwa ndiyo yaakashandisa mukuamba Harvest Soccer Academy.
Kaya muSouth Africa gore ra 2012 takatanga inonzi Harvest Soccer Academy gore ra 2016 yaane 2 years iko zvino. So I'm having boys under 16, under 14 and under 12 tinotraina ku Capricorn which is here in Cape Town. Tinotrain every Tuesdays ne ma Thursdays. Then totamba ma games on Saturday. Taka join a league here, would be FAL Good Hope League.
Muodzi anoti chinangwa che Harvest Academy ndeche kusimudzira nhabvu yevechidiki kuderedza misikanzwa uye kudzidzisa vechidiki kuremekedza vanhu vakuru.
Kuti tiende mucommunity to those people who asina more opportunity to come and play kuma big teams. So trakuita yatoita nature or mental ma kids kubva kuma grassroots from different areas muno mu Western Cape. Titore vana vasingakwanise kuenda kunotramba kwaita sana Ajax, but vane chido chekutamba. Saka trakuenda all those areas tichipartner neva ma communities. If there are certain people asina kukwanisa kubudirira mukuverenga ma books but is good in playing soccer, so those are the things that we are looking forward to do. Batsire vana kubva kuma street, from drugs, from meeting my parents, but there is something that you can do through playing. So we have three races, Matosa, Makala, the Mazimbabweans, which are helping, but mostly Mazimbabweans are true in Akushanda now, because you know.
Muodzi anoti pane matambudziko akawanda akatarisana nechikoro che Harvest Academy.
Matambudziko atiri kusangana naro ndekuti hatina zvinhu zvakakwana, I would say my equipments ekushandisa. Kutrena nevana, but vana vari kutrena ne only four balls, kusingakwane kushandisa pama drills atinechi. So that's our big challenge. My bora, tina, my cones, my jersey, and my track suits, my water bottles, first aid kit. So as soon as I took it, because atina those kind of stuff. So that's to take one up this project. Yeah, so no bad here. So ndo ma challenge za true face azunza kanyanya matamudzi.
Modzi uyo anotambawo nhabvu anodzidziswa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotamba nhabvu uyewo chine ruzivo rwakadzama munyaya dzekudzidzisa nhabvu, Hilton Masunda.
Harvest Soccer Academy yakatanga mugore ra 2016. Takatanga tichingoda kudzidzisa vana pasina zvatinowana, ende tine shungu dzedu na Kelvin Muodzi. Harvest Soccer Academy yakatanga kuburikidza nechurch inonzi New Beginnings Harvest International Church. Iri nova pasi pemukuru wedu anonzi Pastor Irene Mapininga. Vanova vekuZimbabwe but tested vari kugara kuno Cape Town. Saka ndogore ratakatanga.
Masunda anoti Harvest Academy izano rakabva kusondo yavanopinda namuodzi ye New Beginnings International Harvest Church, iyo inotungamirwa nechizvarwa cheZimbabwe Pastor Irene Mapininga.
Ndokochawo ma under 12 ebora kuno Cape Town, South Africa. The team inonzi Harvest Academy. Ndiri kocha ane magwaro ecoaching, uyezve ndinokochawo kuchikoro muCape Town chinonzi St Joseph Marist College, kubva pama under 7 vakomana nevasikana, under 19 vakomana nevasikana. Ndakaenda gore ndakauya kuCape Town ndakaya gore ra 2008, uyezve ndakakura ndingori munhu aingotambawo bhora. Ndakatanga kutamba bhora ndine makoraneta manomwe. Baba vangu vaive vamutambi webhora, vaive mudzidzisi webhora. Baba wangu anoitwawo Solomon Masunda. Vanova vakakucha vatambi vebhora vakaita sa Silver Fox, Wilfred Mugei, nana Brennan Siska, nana Usman Misi the late, nevamwe vakadaro.
Kunyange hazo Muodzi achisangana nezvipingaidzo mushuviro yake anoti izvi hazvisi kuzofa zvakaodza mwoyo wake. Ndakamirira Studio 7 mu Cape Town, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusungwa kwevanotengesa mari mumigwagwa kupedza nguva. Chikwata chenhengo dzedare reparamende cheseneti chevanhu vashanu chiri muKigali, guta guru reRwanda, kumusangano wePan African Parliament. Muchirongwa chedu chekucherechedza mwedzi wegomarara rezamu, takupai hurukuro namuzvare Joana Mamombe. Vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, amai Hillary Clinton nemuzinda wenhau weCNN votumirwa mabambu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumei kustudio 7 at voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na udzedu pa www.voashona.com. Ano kuwone kai nemufaro, ndini wenyu Evans Zininga. Ndiri mu Washington, D.C. Ndichiti, moskwera zvakanaka muri Zimbabwe.